This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu kurume 4 2016.
Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kudzingana nekumisana kuvanhengo dzebato kuramba kuchitsemura ZANU PF panguva iyo vezvematongerwo enyika vava kutarisira sarudzo dzichaitwa muna 2018.
Sarudzo yebyelection yekumhondoro mubayira yoitwa mangwana zvichitevera kudzingwa kwakaitwa vaSylvester Nguni muZANU PF.
Veruzhinji vonetsekana nekusajeka kwemamiriro akaita zvino munyaya dzemangoda zvichitevera kumiswa kwakaitwa makambani aichera mangoda kwamarange nekuchimani mani.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vasachigaro weZANU PF Youth League kumashonaland central vaGodfrey Tsenengamu vanoti amai Grace Mugabe kana vapinda munyaya dzezvematongerwo enyika vanofanira kumira semusambangwena kwete kuwanda nemurume wavo. VaTsenengamu vanoti vakashandiswawo kudzinga amai Joyce Mujuru nevamwe vavo mubato reZANU PF. Nezuro, politibiro yeZANU PF yakadzinga kana kumisa kuvanhengo vanhu vanosvika 16 kusanganisirawo gurukota rezvevakarwa hondo yerusununguko vaChris Mutsvangwa nemudzimai wavo amai Monica Mutsvangwa. Vechidiki vakadzingwa vachinzi vainyomba mudzimai wemutungamiri wenyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaTsenengamu.
Handina apiri yandinotomboita kozva handina kumbodzinga. Bato reZANU PF rine mitemo, haringoitwi njake njake. So handikeri zvenjake njake iri kuitika.
Ko, zvamainzi zvimwe zvamakaita munenge maituka kana kunyomba mudzimai wemutungamiri wenyika?
Zvamari, inini hapana pamunonditi ndakanyomba mudzimai wemutungamiri wenyika, nekuti mubumbiro remutemo weZANU PF hakuna chinonzi mudzimai wemutungamiri wenyika. Mubumbiro remutemo hamuna vozi pacharge sheet pavo panga pakanzi wakainsauta nekuundermine first family. Mubato reZANU PF hatiite zvemafamily, tinoita zvemamembers. Cause ndinenge ndakuda kuziva kuti kana muchaita nhau yefirst family, ininiwo yangu family iri ifamily yechinhamba chii muparty. So mupati hatiite zvemafamilies, tinoita zvemembership. So kana mudzimai wapurezidenti akajoina bato iri nhengo, tinongodziva naye senhengo yebato, hatidzive naye semukadzi wapurezidenti. Zvekunzi mukadzi kana murume wanoita kumba kwavo havaitiri kubato, nekuti mubumbiro remutemo hakuna chinonzi mukadzi wemutungamiriri, kune nhengo neposition. So zvekunzi takatunga mudzimai wemutungamiriri, iwo kana if she can't serve the hitika ngavangobuda kamukicheni, pane kuti vanozengevo haya monya murume wavo kuti auye aakutitsiura aakutiudza kuti notrikita zvembanje. Kana pavakambotituma tichirova amai Mujuru vakambosei vasina kumbotitrikita zvembanje, tazoita zvembanje nhasi kuti tatsiura mudzimai wavo. Hatiti izvozvo shamwari, bato nderedu, harisi remunhu, harisi refemiri.
Ko, vamwe vari kunyorawo mumapepa nhau vamusengi vachiti pamwe pada vechidiki vadzingwa vavanga vachisapota iri kunzi Team Lacoste, zvine chokwadi here mukati?
Iyoyo unozviziva mai vangu kuti Lacoste is a fashion brand, French fashion brand raunotoziva. Handizive kana muZANU PF maakuitwa zveTeam Fubu, Team Gucci, Team Lacoste or whatever. Lacoste is a fashion brand. Munhu akatanga netimu rekuti Lacoste ndi Jonathan Muye anovamuukuti akatanga zvakadi netimu rekuti G40. So kwavari jo anoziva chinonzi Team Lacoste. Inini handisi nhengo yeTeam Lacoste, ndiri nhengo yeZANU PF.
Vaimbo vasachigaro weZANU PF Youth League kumashonaland central vaGodfrey Tsenengamu vari parunare muHarare. tichiri panyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzai Ruhanya ava anotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kuitika muzanu PF.
Hapana chitsva chatiri kuona asi kuti tikungoona nzira dzavamugadzi nomukadzi wavo dzokubata kwavanoita vanhu vanovashandira nevanhu vanovanetsa upenyu hwavo vanetsa life yavo yese mukuvabatsira zvikuitwa vamutsvangwa izvi zvakatondoitwa muzanu ende vamutsvangwa ndomumwe wevanhu vanga vachicerebhureta zvakatoshandiswa navamugadzi kudzingirira naye mujuru nevamwe vanhu vakawanda muzanu saka hapana chitsva asi chinhu chikuru chatinoona ndechekuti sokudzingwa kwakati kwamaya mijuru vakatanga vadzinga maprovincial chairpersons vakadzinga vanhu vanga vari mupolitibhuro vaisaputa namijuru ndokuzoenda kuna namijuru pokupedzisira saka zviriitwa kuna navamutsvangwa zviriitwa kune zvimaprovincial chairpersons mayuth aya adzingwa nananhara ava vakadzingirwa nzwai pasi nedefort munhu wavari kunanga ndimunangagwa.
Asi munoona here imi vamunangagwa vachibuda pachena kuti vange vachitsigira vamutsvangwa nevamwe vakadzingwa?
Aiwa, hambobudi pachena vachiita izvozvo. Vanozva kuti ndivamugabe. Asi chero vakatabuda pachena kana kuita vakaramba vakanyarara vanongofira musaga setiti.
Vapedzai Ruhanya inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute vanga vari parunare muHarare.
Mangwana vagari vemudunhu remhondoro mubayira vari kupinda musarudzo yekutsvaga munhu achatsiva vaive mumiriri wedunhu iri mudare reparamende vasilvester nguni vezanu pf avo vakadzingwa mubato rezanu pf vachipomerwa mhosva yekutsigira chikwata chaamai Joyce Mujuru. Vachapinda musarudzo idzi ndava George Gangarahwe vezanu pf navarodhwe Onyangani vebato reZimbabwe Freedom Front Party. Mukuru wesangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center vatawanda Chimini vanoti vanoona sekunge sarudzo iyi ichaitwa zvakanaka sezvo Zimbabwe Electoral Commission iri kuratidza kunge yakagadzirira. Vanotiwo zvavo dambudziko rine sangano reZEC nderekungoti harisi kupiwa mari yakakwana. Rimwewo sangano rinokurudzira sarudzo dzakachena munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI raburitsawo gwaro richiti nhengo dzaro dzichange dzichiongororawo sarudzo iyi. Sangano iri rinotiwo richaisa vaongorori 10 nevashanu mukuedza kwaro kuda kuona kuti sarudzo iyi ichange ichifambiswa sei uye kuti ichange ichifambiswa pachiteverwa mitemo yesarudzo here. Mwedzi wapera bato rezano PF rakapomerwa mhosva yekutyisidzira vanhu mudunhu iri zvichinzi rakati richatorera matanho akasimba vanhu vanenge vavhotera bato rinopikisa. Mukutarisa nezvesarudzo iyi tabata vachimini kuti tinzwe maonero avo.
Ramangwana satiri kutarisira isi kutarisira kuti zvakamboonekwa kare munyaya dzekuvhota zviri kugadzirika here. Takanyanya kutarisa kuti vhoti iri kubata sei kuvhota kwevanhu musi vacho vekuvhota. Saka tichange tichitarisa kuti vari kunovhota vhiki richandisa vhota zuro ravakanyoresa kune here vanhu vachanzi havakwanisi kuvhota nokuti vaenda kupolling station isiriyo kana kuti havana kunyorekwa. Tobva taongororawo zvakare kuti vangane vakadaro. Tichange tichiongororawo zvakare kuti vanhu pavari kubuda vanovhota vari kubuda vachinovhota vakasununguka here kana kuti hapane vanhu vari kuvambunyikidza kuti vaende vachinovhota. Zvinova zvinhu zvatakagara tichingoona musarudzo dzapfuura. Saka tenge tichiongorora izvozvo. Tobvaongororawo zvakare kuti kubatwa kweshabuda musarudzo tatora nguva yakareba sei kuti zvinge zvichibuda. Semaonero edu kubatwa kuri kuitwa sarudzo dzinobvaiekeeizvozvo kuri kutiratidza zvatingangotarisira muna 2018. Saka zvatiri kuedza kuda kuita kuedza kuti tibatsirane nevari kubata nyaya dzesarudzo dzacho kuti tinge tichigadzirira nekukunda zvinhu zvataimboti aiwa zvinhu ngazvigadzirikirizvi kusarudzo dzakapfuura.
Tainzwawo nguva yekutsvagwa kwerutsigiro nemapato ezvematongerwo enyika pachimbobudawo mashoko ekunzi pane kutyisidzirwa kwevanhu nebato rezanu PF. Mungatarisira here kuti zvingatadzisa vanhu kubuda mangwana kana kuvhota vakasununguka?
Panyaya dzakambobuda dzekuvhundisirana nekuti akambonzwa kanyaya yekuti kune vamwe vebato rezanu PF vaiti kune vanhu vekumhondoro mubayira tichaziva kuti mavhota sei. Zvekutoti zvakaitika chinhu chakashata kana zvinge zvakaitika takangonzwa tichizverenga mumapepanhau ndo zvakaitika. azituri zvinhu zvatinotarisira kubva kune mapolitical parties ari muZimbabwe.
Tichitarisawo mamwe masarudzo anosimboitwa, panomboitawo kuchema-chema kwekuti iro sangano rezeki rinenge risina kugadzirira musi wacho wesarudzo iwoyo. Mungatarisira here kuti rwendo runo rinenge rakagadzirira?
Zvanga zvichibuda muma-by-election so far aitwa, Zimbabwe Electoral Commission chiri kuedza kunge yakagadzirira, yatingati administrative pachirungu. Vari kuratidza kunge vakarongeka pakubata basa ravo, asi chatinyangoti hatisi kufara nacho ndechekuti zeki haisi kupuhwa mari yakakwana.
Vanga vari mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, bato reMDCT rakadzinga kubva mubato vaive nhengo yaro Senator vaMadison Hlalo, izvo zvakazoita kuti vaHlalo vadzingwe mudare reSenate nezuro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weSenate vachaosta wengwa vakazivisa nezvekudzingwa mudare kwavaHlalo vachiti zviri kuenderana nechikamu 129 chebumbiro remitemo. VaHlalo vakadzingwa mubato vachinzi vari kukonzera nyonga-nyonga nekuramba kutambira kwavanonzi vaiita kusarudzwa kwavagift banda sasachigaro wedunhu reBulawayo. Kudzingwa kwavaHlalo mudare reSenate kwave kureva kuti MDCT ichadoma mumwe achatora chigaro chavo.
Makatirira kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Commission yeUnited Nations inoona nezvevapoteri yashoropodza vatungamiri venyika dzemuEuropean Union avo vakaudza vapoteri kuti vasauye kunyika idzi. Vachitaura nevatori venhau nhasi muBrussels, mukuru weUnited Nations High Commissioner for Refugees muEurope vaVincent Cochetel vati vapoteri vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe nechimwe kubva muzana vari kusvika muGreece vachibva kuSyria, Afghanistan neIraq, uye vachitiza hondo nemhirizhonga iriko, kwete kunotsvaga mabasa muEuropean Union.
Sangano reUnited Nations rinoti vanhu makumi maviri nevashanu vakafa uye vamwe vanhu zana nemakumi maviri vakakuvara mwedzi wapfuura apo pakarwiswa chikwata chivakwa cheUnited Nations chinogara vanhuwo zvavo muMalakal muSouth Sudan.
Vaimbova gurukota rezvemari uye vari mutungamiri wePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti vari kushamisika zvikuru nemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti mari yemangoda yakabiwa kwamarange sezvo vachiti vakambovapa humbowo hwakasimba vachiri gurukota rezvemari muhurumende mubatanidzwa kuti vaferefete vachiti mangoda mari dzemangoda dzainge dzisiri kufambiswa zvakanaka. Mukuzaya nyaya iyi tabata vabiti.
Izvo zviro zvatakandobvira kutaura kuti mari iri kundobiwa ngematsotsi ari kusenza kumarange. Ivo vaMugabe vacho havanombozviteerera badii, ende havanombozviteerera nekuti vaiziva zvaiitika nana Mupofu vaivai. So izvo zvavari kutaura izvi hatombozvinzwiba because the government should have acted kare. So zviri kuitwa izvi kungopedza nguva, it's not even worth listening because nyaya yaifanira kunge yakandogadzirwa kudhara. But vangu vasingadi kuti tiwane mari, ndiri kutreasury, Minister of Finance weMDC awane mari yaibatsira vanhu nekuti aizonzi abuda nenyika. So zvino zvakanakirawo mwari manje, there is always the revenge of history. Matsotsi aya manje haagerani, so these people are now suffering. Ndopatasvika ipapo.
Asi makambopawo here vaMugabe humbowo hwacho vabiti wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumangoda uko?
Ndakavapa kakawanda, ndakavapa madocuments aiproduswa neshasha dzaibva kuBrussels vana Mark Bokstek, vana Chikani wekuSouth Africa, vana Global Witness. Global Witness isangano repasi pano rinoteera zvinhu zvechitsotsi-tsotsi izvozvizvi richisenza neKimberley Process. Ndakavapa maintelligence report aitobvawo muhurumende yedu yaitaura kuti iri itsotsiri. Mari yazoenda kuIsrael, mari yazoenda kuChina. Zvese izvozvo vangu vainazvo, asi vaingoti ukada kuti utaure nyaya yemadiamonds ubva kunzi ko platinum uri kuisiya sei. But chakanaka ndechekuti vaifunga kuti matotsa aya kana yezvano yazosara yoga anozoitwawo zvine respect oendeswa mumari kutreasury, but izvi hazvina kumboitika. So vazoita chibhinya chekunopfara makambani aya. So to answer your question, President Mugabe knew about the shenanigans kwamarange.
Vaimbova gurukota rezvemari uye vari mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vari parunare muHarare.
Tichiri panyaya yemangoda, masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemasangano anoongorora mashandisirwo ezvicherwa anoti haasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nemasoja nemapurisa kuminda yemangoda kwamarange. Vanhu vane chitsama vanonzi vashaya mushure mekurohwa kuminda iyi zvichitevera kumiswa kushanda kwemakambani anochera mangoda. Mutoro wedu wenhaulo wedhamu moyo anotipa nyaya inotevera.
VaMalvin Mudiwa, mugari wekwachiadzwa uye ndivo sachigaro wesangano rinomirira vagari venzvimbo iyi reMarange Development Trust MDT. VaMudiwa vanoti kubva pakanzi makambani anochera mangoda amire kuita basa nehurumende, vanozivikanwa nerekuti magweja avo vanochera mangoda zviri kunze kwemutemo vari kurasikirwa neupenyu hwavo zvichikonzerwa nemapurisa uye masoja. VaMudiwa vanoti vamwe vane chitsama vakakuvara zvakanyanya mushure mekurohwa pamwe nekumbunyikidzwa. VaMudiwa vaudza Studio 7 vari parunhare kuti kunyange vasina huwandu hwevanhu vashaya mumasvondo maviri apfuura, chavanoziva kuti svondo rino pane magweja matatu akashaya ari mumunda wemangoda kwachiyadzwa. VaMudiwa vaendera mberi vachiti mumwe mugari wekwachiyadzwa anonzi Fungai Ziduche akakuvara zvakaipisisa apo airohwa. VaMudiwa vanoti vaziduche kutaura kuno vari kutarisirwa kuoparetwa pachimwe chipatara chiri maMutare apo vangangorasikirwa nenhengo yavo yemutezo. VaJames Mupfumi ndiwo mukuru wesangano rinoona nezvekufambiswa zvakanaka kwezvicherwa uye zviwanikwa reCenter for Research and Development CRD. VaMupfumi vachitaura neStudio 7 nhasi vanoti kubva mukutanga kwekuwanikwa kwemangoda sangano ravo nemamwe ange achipokana nekucherwa kwemangoda nemakambani akawanda kudaro. Vaenderera mberi vachiti nekuda kwekuti kucherwa kwemangoda aya hakuna pundutso chaiyo yakabatsira vagari nenyika yose, nokudaro zvainge zvakakodzera kuti makambani aya amiswe.
Tane makora akati kuti tichikurudzira hurumende kuti imise makambani aya nekuti pindura yakaita kwachiyadzwa haana kupindwa zvemwero. Hurumende haina kubuda pachena kuti ndiani chaizvoizvo angari behind makambani iwayo. Saka tatingori nenguva yakareba tichifungidzira kuti hurumende ichabvisa makambani aya nekuti hapana chaanga achikontributa kunyika, kungave kumacommunities, kungave kufiscus ende macitizens enyika ino kunyanyanya vemuno Manicaland havana chavakawana pamakambani angari kwamarange iwayo.
VaMupfumi vanoti imwe nyaya iri kunetsa ndeyekushungurudzwa kwevagari venharaunda nemasoja uye mapurisa.
Matikati mahuman rights abuses anga angori, asi chatiri kukurudzira pamapurisa ndechekuti vange vachiita zviri pamutemo.
Mukuru weCRD anoti kupinda kwakaita hurumende kwachiyadzwa ndiko kuri kupa matambudziko aripo pari zvino.
Ma security forces nemagadza anga ariko anga achiita uori nemapanazi wachiramba achingouya. Saka zveshuwa kuti vangomira vangovamisa completely zvinototitore inguva, sezvo ivo pindiro yavo yavaitawo mamarange vangopinda in military fashion. Havana kupinda zvine due diligence zvekuti vadeploye makambanisi achibuda zvine zviri pamutemo zvakare.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvezvicherwa vaWalter Chidhakwa kuti tinzwe divi ravo pane zviri kuitika kwamarange. Hatinawo kunzwa divi remapurisa. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loeda Moyo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemangoda.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti vatigwe kufonerai.
Sangano remisa Zimbabwe rinoti hazvisi nyore kuti munhu awane muZimbabwe kunyanya zvinoitika kumapazi ehurumende. Izvi zvakabuda muongororo yakaitwa nesangano iri. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura gwaro yeongororo yakaitwa nemisa Zimbabwe, nengo yekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko vaJames Maridadi varumbidza gwaro iri vachiti rinogona kubetsera kuti makambani pamwe nemapazi ehurumende ashandire maitiro avo mukupa veruzhinji ruzivo.
Ndikati gwaro rakanyanyisa kunaka nokuti rinotaura nezvekudyidzana kuripo pakati pevanhu veruzhinji nemakambani. Makambani anomirira hurumende nemakambani anoita basa rehurumende, maparastatals neatinoti magovernment departments. Saka ndingati chakanyanyisa kunaka ndechekuti gwaro irori ngarichinyanya kuzikanwa nevanhu kuti ririko. Rinyanya zvakare kuzikanwa nevemakambani kuti ririko. Vemakambani vakaziva kuti vachazenge vachizemenwa kuti vari kushanda sei neveruzhinji. Vanoshandira maitiro avanoita zvinhu, votanga kuchidza neveruzhinji zvinenge zvakati nakei. Ndikati ndo zvakanakira gwaro irori.
VaMaridadi vatsanangurawo kuti mutemo weAIPA wakaipa zvikuru sezvo uchikanganisa kuti vanhu vawane ruzivo, vakati vakatoisa chiziviso muparamende chekuti kuipa kwemutemo uyu kukurukurwe.
AIPA mutemo wakanyanyisa kushata zvokuti unofanira kuti uchivandudzwa. President vakatotaura kuti mutemo ngavawandudzwa muna 2010, asi Minister of Information haina kukwanisa kunge yakaita zvinoita kuti mutemo uvandudzwe. Saka inini senhengo yeparamende ndiri kuti neparamende ngatiwanei tichitaura nehurumende kuti hurumende inge ichivandudza mutemo uyu. Ndakaisa inonzi motion.
Vachitaura neStudio 7 mushure meongororo yavo iyi, chipangamazano munyaya dzemitemo mumisa Zimbabwe, muzvare Jacqueline Chikakano vati mubvunzurudzo yavakaita zvinoratidza pachena kuti mapazi mazhinji ehurumende haaziye kuti kuwanisa veruzhinji ruzivo ikodzero iri mubumbiro remutemo yenyika.
Takanga tichitarisa zvinhu zvakasiyana-siyana, sokuti kana munhu akaenda achida kuwana ruzivo maererano nebazi rehurumende akakumbira sezvinhu zvakatarirwa pamutemo, anobatsirwa here? Uye kana achibatsirwa anobatsirwa kwenguva papera nguva yakadii? Uye kana abetserwa kudaro ari kupuwa rubatsiro neinformation kana ruzivo runomubatsira here maererano nezvaanga achitsvaga? Zvimwe zvatakaona tichiita tsvakiridzo iyo zvazvo ndezvekuti ruzivo rwekuti nyaya yeaccess to information ikodzero yevanhu hazisati zvanyanya kutambirika zvakaenzana mumapazi ehurumende.
Kanawo vatori venhau vanoita kuti veruzhinji vazive zviri kuitika munyika vanoti haisi nyore kuwana mashoko kubva kumapazi ehurumende. Mumwe mutori wenhau muHarare, Tafadzwa Sirimati, kuwana ruzivo kunyanya kubva kuhurumende zvakafanana nekuedza kuenda kuzuva.
Hazvisi nyore kuwana iyo information iyo, nekuti muchiwana kuti vanokubvunza kuti unoshandira bepa ripi. Kana usiri weState Media vanobva vatanga kufungidzira zvisiri izvo. Saka unoona kupedza nguva uchinzi pinda muofisi yakati, wobuda monzi pinda mune imwe ofisi, zvokuti unotora kana nguva yakareba kuti uwane chinhu chisina value yakakura stereki. Unotora kana svondo kana mwedzi chaiwo kuchifambira kuti uwane information imwe.
Vazhinji vapinda musangano uyu vakurudzira kuti vanoshandira makambani nemapazi ehurumende vasanganiswe neruzhinji kuti zvinyuto zvevanhu zvizivikanwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Vanhu vemumalawi vachange vokwanisa kuwana magetsi anovakwanira zvichitevera chibvumirano chehurumende yeAmerica nehurumende yenyika iyi. Gurukota rezvemagetsi muAmerica vaBright Musika pamwe nemumiriri weAmerica kumalawi amai Virginia Palmer pamwe nevanoronga zvemabasa muPower Africa vaAndrew Hechenstroich vakanyorerana chibvumirano musi wa26 kukadzi chekuti Malawi irambe iri muchirongwa chePower Africa.
Power Africa chirongwa chinotungamirwa nehurumende yeAmerica mukubatsira zvirongwa zvekuwanira vanhu magetsi pamwe nokubvisa zvipingaidzo zvinotadzisa vanhu vemuAfrica kuwana magetsi nyore. Power Africa inoburitsa zviga zveAmerica mukubatsira Malawi kuitira kuti izadzise zvinangwa zvayo zvekuwanira vanhu magetsi pamwe nekusimudzira upenyu hwavo.
MuMalawi, Power Africa ichabatsira chirongwa chehurumende yeAmerica chemari inosvika mazana matatu nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora iyo yakabva muhomwe ye Millennium Challenge Corporation iyo inokurudzira kuwedzerwa nekuwanira vanhu vemumalawi magetsi. America inoti inoda kushanda nemalawi kuitira kuti izadzise zvinangwa zvayo zvekuwanira vanhu vayo magetsi kuitira kuti remangwana remalawi neAfrica yose rive rakajeka.
Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika mumalawi.
Munhau dzedu dzemitambo, vemhuri yeCastle Lager Premier Soccer League vari kusangana nemugovera kuitira kuti vasarudze sachigaro mutsva mushure mekusiya basa kwavatwa inpiri veCapes United. Mutoriri wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Masachigaro ezvikwata zvemukurumbira cheDynamos necheHighlanders vake nemubayiwa navapita Dhuve vachange vachitungana mugovera vachirwira kutungamira Premier Soccer League iyo yave tungamirwa navatwa inpiri kwemakore mashanu apera. VaDhuve avo vanga vari mutevedzeri wapiri ndivo vanga vachifanotungamira Premier Soccer League kubvira panguva iyo vapiri vakatiswa basa neveZimbabwe Football Association mwedzi miviri yapera. Aka kave kechipiri vamubayiwa vachiedza kuda kutora chinzvimbo ichi mushure mekunge vakambokundwa zvinonyadzisa vaive mavhoti matatu chete kuna vapiri avo vaive nemavhoti gumi nevaviri muna 2014. Pamusoro pekutungamira zvikwata zvenhabvu yepamusorosoro, sachigaro wePremier Soccer League anogara zvekare muZwifa Board iyo inotungamirwa namuzvina bhizinisi Philip Chiangwa. Asi veruzhinji havasi kunyanyoita hanya nezvisarudzo iyi, vakawanda vacho vachitiwo pfungwa dzavo dziri muno zvinoitika munhandare kwete zvevatungamiri. Chokwadi ndechekuti nyaya yanga ichingotaurwa nemutambo uri kuBarberville Stadium nesvondo apo zvikwata zvine mukurumbira muguta iri Chicken Inn neHighlanders zviri kubandana mumutambo weZimbabwe National Shield. Chicken Inn iri kubhebha moto mushure mekuonesa chitsvuku chikwata cheSouth Africa cheMamelodi Sundowns zvekuti muteveri weCapes United vafarirai matamba vanoti maGamecocks akadzokorora zvavakaita kuSouth Africa Highlanders imire.
Chicken Inn yakatamba bhora rinonwisa mvura chaizvo muChampions League, muChampions though yakabuda zvayo, asi inotarisira kuti ichange ichikwanisa kusimudza bhora rayo. Ikatamba matambiro yakaita yayo inogona kurova Highlanders.
Pakapedzera kutamba zvikwata izvi mufinari easy ko cup gore rapera, Highlanders yakakunda nechibudzwa chechete zvekuti vanaimbove muridzi wePembe muPremier Soccer League vaSemuhamandawana vanoti mutambo uyu uri kuratidza kuti uchanakidza zvakaipisisa.
Uchaita mutambo uchanakidza zvikuru nokuti Chicken Inn kutamba zvakanaka chose.
Vaimbove mutevedzeri wasachigaro weHighlanders vamutoidi Mpofu vanoti havasi kuverenga zviri kutaurwa neveruzhinji kuti Chicken Inn yakabaka, vachitivo chinangwa chavo kutora mumbe uyu pamwe nekuwana mari yekushandisa mukutanga kwemwaka yemitambo wegore rino. Imwe kuta fainari yeZimbabwe National Army Charity Shield ichange iri muRufaro Stadium apo Harare City iri kusangana nemaGreen Machine eCapes United. Harare City ichangobva mukudzoka kumadhagasa uko vakanoita mashiripiti nekurova AS Adema. Murairidzi wavo Taurai Mangwiro achiti iye pamutambo neCapes United vari kuona zvisina kunyanyo vaomera.
Ndione tichinetseka kuvakunda, ndinoona chikwata chedu chichiita zviri nani.
Capes United yacho zvekare yakatenga vatambi vatsva uye yanga iri kuMozambique uko yaive yaenda kugadzirirwa yemwaka uno, zvekuti vamatamba vanoti vakagadzirira zvakasimba mutambo neHarare City.
Uyo mutambo watikamirira zvikuru mushure mekunge timu yedu yemakepekepe yakaita gadziriro yakakwana, ende uyezve ndo patinofanira kuti tiratidzewo kuti gadziriro yambamhando yepamusoro zvakadii.
Vachatora mukombe uyu vachawana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora. Vachakundwa vacho mufainari vachawana zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica. ZPC Kariba Yatu ma semifinali mushure mekurova Dynamos 1-0 Sondo Rapera. Nakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Aiwa, nguwa yedu ya bayashuka kumagumo, anukonike nemfaro, ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni, jonga kande miri, tokusia mina Chris Gande.